voter education kana kufundisa vanhu zvevoter education zvakasiyana neinonzi muchirungu civic education. Voter education kutaura kuti polling station inovhura na7 vanoti kusinei rakamira rakati munovhota so kuvhota kunopera nguva dzakati zvinotarisirwa paunosvika papolling station. Izvozvo hazvigone kuitwa nemunhu asiri iye ari in charge weprocess. Civic education haimo muconstitution. Constitution yedu iri very clear kuti voter education inoitwa neZimbabwe Electoral Commission. Kana ichida inopa vamwe vanhu basa asi yavaudza kuti izvi ndo zvatichaita. Saka zvavari kutaura vanhu vari kungotsvagawo havo mari basa asi mutemo constitution yedu yakatanga kushanda 2013 ndobva vamirira kusvika 2018 kuti vazoita application yekuti voter education ngaiitwe nevanhu vasiri zeki. For 5 years vaine constitution, for 5 years havana kuita application. Vanhu ngavatongi kuti kuda kuti kuitwe voter education here kana kuti andori maapplication yekudisturba process yeelection.
Vari kutioka ivo iyo Zimbabwe Electoral Commission yacho inenge isina kana mari yekuti inge ichidzidzisa vanhu, nekudaro zvakakosha kuti mamwe masangano akazvimirira oga abatsirewo.
Mutemo haurambidze kuti kana bato rakazvimiririra richida kubatsira zeki rinoenda kuzeki. Runoudzwa kunzi izvi ndo zvatichaita, tichavhura polling station nguva yakati, todai votedzera izvozvo. Iva ndo zvavasiri kuda, vari kuda kunodzidzisa dzidziso dzavo dziri kunze kweizvozvo. Saka vari kuti tiregei tinoita madiro ajojina kwete kuteedzera zvataudzwa. Ndo pane nyaya yavo.
Vari kutiwo zvakare Zimbabwe yakanyoreranawo zvibvumirano neSADC, maSADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections, uyewo neAfrican Union yeDeclaration on Principles Governing Democratic Elections, zvinotaura idzo kuti masangano akazvimirira anokwanisa kuita basa irori. Vari kuti hamusi kuita izvozvo zvamakabvumirana nedzimwe nyika nemasangano aya.
Zvavari kutaura izvozvo manyepo. Ndataura kuti vari kusanganisa chinonzi voter education necivic education. Voter education inoitwa nemunhu ari kuziva kuti ndafunga kuvhura polling station na6, ndafunga kuvhotesa for 2 days. Hazvimo mumaprinsipu avari kutaura izvozvo. Havarambidzwe zvakare nemutemo kuti kana vachida kubatsira zeki vanoenda vonoudzwa zvandataura izvi, kuti kana maakuenda kunodzidzisa vanhu maringe nevhoti yaakuuya munonovadzidzisa muchiti.